Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqojo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 17/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu mazana maviri vofa muvhiki rimwe chete neCovid-19. Varairidzi vanoti vopera rumwe rumwe neCovid-19 nekuda kwekuoma musoro kwehurumende pakusavapa zvikwanisiro. Asi hurumende inoti iri kuita zvose zvainogona kuona kuti chirwere ichi hachipararire muzvikoro. Hurumende yoshorwa nemasangano akazvimirira nekusunga vanopikisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu mazana maviri vafa mukati memazuva manomwe adarika chete. Vanhu vafa kubva zvatanga kupararira chirwere ichi munyika gore rapera vave mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683. Nezuro vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 772 vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru makumi maviri nematanhatu ane mazana masere nemakumi masere nemumwe kana kuti 26,881. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vave zviuru gumi nemazana mashanu ane makumi maviri nematanhatu kana kuti 10,526. Vanhu vapora vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 15,872 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 458 nezuro. Mamwe masangano evarairidzi anoti vana vechikoro nevarairidzi vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 mushure mekunge hurumende yazivisa kuti vari kunyora bvunzo vaenderere mberi uye kuvhura kwayakaita kotoro yechikoro yapera kunyange hazvo vamwe vairairidzi vaiti yainge isina kunyatsogadzirira. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani.
Denda reCovid-19 riri kunyanya kutekeshera muZimbabwe kubva patanga gore rino ra 2021. Izvi hazvisi kusiya kunze varairidzi nevana vechikoro. Hongu ruzhinji rwevarairidzi nevana vechikoro vakatadza kuzozarura zvikoro musi wa 4 wanga wakatarisirwa. Asi avo vari kunyora bvunzo dzavo veform 4 neA-level vari kuramba vachienderera mberi nokunyora bvunzo dzavo.
Hurumende iri kukupaiwo here zvikwanisiro muzvikoro?
Hurumende yazobuditsa chiziviso chokuti icho COVID allowance yanga ichibhadharwa muna 2020 icharamba ichienderera mberi ichibhadharwa. Idanho rakanaka chaizvo nokuti pane dambudziko rakadai panenge pachida kuti hurumende ionekwe ichimira-mira tsvaga zvese zvaingaita kuti inge ichibatsira varairidzi. Kwete varairidzi chete asi munhu wese ari munyika.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe seZimta?
Mazano atiri kunyanya kukurudzira ndeyo kuti muzvikoro umu mune vazhinji vari kuramba vachienda vachinoshanda, vakuru vezvikoro, vatungamiri vezvikoro vanoshanda muhofisi akasiyana siyana nevarairidzi vanenge vachinvigilata maexaminations nevana vacho vanenge vari mumuzvikoro, kuti muzvikoro imomu mastandard operating procedures aya atakambobvumirana nezvavo ange achitevedzerwa. Kutevedzerwa kwavo kubudikidza nekuti hunge paine mari inoita kuti zvikwanisiro zvose zvinenge zvichifanira kuti zvinge zviripo zvinge zvakagadziriswa kuitira kuti kana denda iri rinyiri rinozotekeshera risatangire muzvikoro. Zvese zvinofanira kuti zvinge zviripo zvinosanganisira kuti ivo vanenge vachienda kubasa vashoma vacho kuzvikoro vawane transport ichaita kuti ivadzivirire pakubata zvirwere izvi. Masanitizer asichinhu chakanyanya kukura panyaya iyi kutestiwa.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimta vaRichard Gundani vari parunare muHarare. Mashoko avaGundani atsinirwawo nemukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou.
Chirwere cheCovid chapararira muzvikoro. Ndo zvataimbotaura kuti zvikoro zvaida kuti zvivhure. Paita ongororo yekuona kuti vakabata neCovid 19 ndevapi vasina ndevapi. Asi takaita mawira mombe tikamhanyira muzvikoro tikavhura kotoro rakapera. Marizalts avako iko zvino varairidzwa vanopfuura 75 vakuru vezvikoro vakabata neCovid. Varairidzwa iwavo kupfuura kuma 1000. Vana vechikoro vakawanda vakabatwa neCovid. Saka Covid iri kuita mutamba mhuru muzvikoro.
Ko chii chiri kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo kudai?
Chakanetsa ndechekuti ministry yairamba zvataiudza inova professional advice. Vachiclaima kuti vana mamethods avanga vaita kuti muzvikoro hamuna Covid vachishandisa mathermometer chete. Asi iko zvino Covid yapararira zvikoro zvakawandisa, vana vari kubatwa neCovid. Zvikoro izvi vana vari kunyora, vazhinji vavo havana kuongororwa kuti vaone kuti vakadini, kungotapurirana chete muzvikoro.
Mukuru werimwe sangano revarairidzi rePTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Bazi rinomirira primary nesecondary education raona kuti utachiwana weCovid-19 watapurira zvakanyanyisa.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti varairidzi vaite?
Kurudzira zvikoro zvaro zvese zviri kunyoresa mazimsec examinations kuti varambe vakatsinhira awo mastandard operating procedures kudzivirira utachiwana weCovid-19. Hakuchina chikoro chinokwanisa kusvikika munhu asina kupfeka maski kana kugeza maoko kana kusanitizwa kana kuita inonzi social distancing, uye anenge achitotorwa temperature pano neapo.
Sei matora danho iri?
Taitira izvi kuti tirambe takatsinhira zvatanga tichitomboita kuti tidzivirire kutapurirwa kwechiutachiwana hweCovid-19. Izvezvizvi tatozonyatsoshinga takanyatsotsika ipapo kuti tikwanise kuti mazamanishoni aya anyorwe apere. Tichichengetedza vadzidzi nevadzidzisi vedu vari muzvikoro imomomo.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemasere zvine mazana matatu negumi nevatatu kana kuti 78,313. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vari mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million, richiteverwa neNorth Africa rine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemana ane zviuru mazana mashanu kana kuti 94.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mapfumbamwe nemashanu nemazana masere kana kuti 395 5,800 vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamirioni makumi maviri nematatu ane zviuru zvinomwe kana kuti 23.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamirioni maviri kana kuti 2 million asi vapora pasi rose vadarika mamirioni makumi mashanu nemaviri kana kuti 52 million. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapa ruremekedzo rwegamba kuna Dr. Ellen Gwaradzimba awa ere gurukota redunhu reManicaland vakashaya nechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vapawo ruremekedzo rwekuvagamba renyika kuna vaMorton Malianga avo vakashayawo vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe chete mushure mekurwara kwenguva yakareba. VaMalianga vakambova mutevedzeri wegurukota uye vainge vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vari murwiri wehondo yerusununguko. Rimwe gamba renyika uye vaive nhengo yedare rechimurenga vamukudzei mudzi vakashayawo nezuro kunyange hazvo panga pasati paziviswa kuti vacharadzikwa kupi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights, Amnesty International neZimbabwe National Editors Forum ari kushora zvikuru kusungwa kwemutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance muzvarefa dzaemaere. Mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala uye mutori wenhau vaHope Chingono pamwe nemwe mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaAllen Moyo. Muzvare Mahere vaSkala pamwe navachingono vari musungwa muchire mekupomerwa mhosva yekuda kusvibisa zita renyika apo vanonzi vakagovera vhidhiyo yainge ine mumwe mudzimai aiti mwana wake ainge aurayiwa nemboma yemapurisa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vakazobuda vachiti mwana uyu ainge asina kufa mushure mekunge mapurisa aita ongororo. Vachitaurawo pane penyuro yeZBC nhengo yeZANU-PF Polity Bureau vari sachigaro wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vati vanopikisa vanozvisungisa mumwedzi wandira nakukadzi nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika sezvo iyi iri iyo nguva inenge yotarisirwa neAmerica pamwe nesangano reEuropean Union kuti vowedzera here kana kuti kwete zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nenyaya yekutonga nedemo. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvave kuitwa nehurumende kumbunyikidza kodzero dzevanhu panguva iyo pasi rose riri kurwisa denda reCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weZim Rights vadzikamai Bere.
Izvi zvinoratidza izvo kuti hurumende hairemekedzi kodzero dzevanhu zvikuru kodzero iya yatinoti iyo freedom of expression ndo chekutanga icho chichi. Chechipiri inhau yekuti iyo hurumende inoshandisa mutemo kushungurudza avo vanoipikisa kana vanorwira kodzero dzevanhu nekuda kwekuti nhau yekuti munhu ataura padande mutande haisi nhau yekuti munhu anobva abatirwa bonza otovharirwa mukati oita sekunge imbavha yemakoko.
Kusei chinopa kuti parambe pachibuda iwo mashoko aya ekuti mapurisa ari kumbunyikidza kodzero dzevanhu?
Inhau yekuti ukaona mashoko akaita seiwaya achibuda nenzira yaanobuda nayo iyi inhau yepolice brutality vanhu vaneta nepolice brutality. Saka zvinhu zvinotikatyamadza kuti mapurisa vanomhanya kuenda kunosunga vanhu vanokondema police brutality asi mapurisa ari kushungurudza vanhu vasiri kusungwa. Ticharangarira kuti mugore rapera kuna vaLevison Ncube vakapfurwa nemapurisa kuBulawayo. Ticharangarira the Mpofu sisters vakashungurudzwa zvekare nemapurisa kuBulawayo kuti nemacases akawanda emapurisa ari kushungurudza vanhu asi mapurisa iwaya haasi kusungwa. Asi mapurisa vanozonomhanya kuda kunosunga munhu ataura parwita zvinoreva kuti havasi kuremekedza kodzero.
Mukuru weZim Rights vadzikamai Bere vari parunare muHarare. Yeah. Vakasarudzwa kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nemusi wechitatu nemutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court amai Sonia Sotomayor. Amai Harris ndivo mudzimai uye mutema wekutanga kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika uye amai Sotomayor vari mudzimai wekutanga wechilatina kuva mutongi wedare repamusoro-soro muAmerica. Amai Harris vanonzi ndivo vakadoma amai Sotomayor kuti vavatorese mhiko. Vari kutarisirwa kushandisa mabhaibheri maviri pakutora mhiko, rimwe racho rakashandiswa namushakabvu uye vaive mutongi wedare repamusoro-soro mutema wekutanga vaThurgood Marshall. Amai Harris, Sava Marshall, vakadzidza pachikoro cheHoward University. Aka ndeke chipiri, amai Sotomayor vachitoresa mhiko mutedzeri wemutungamiri wenyika, sezvo vakambotoresawo mhiko vaJoe Biden muna 2013, apo vaive mutedzeri wavaBarack Obama. VaBiden, avo vari kutarisirwawo kutora mhiko semutungamiri wenyika nemusi wechitatu chakare, vanotoreswa mhiko nemukuru wedare reSupreme Court vaJohn Roberts. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika makumi matanhatu vakafa kuchitsuva cheSulawesi kuIndonesia mushure mekudengenyeka kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yenyika iyi vanoti vatotanga kubvisa mitumbi yevanhu yakatsikirirwa nezvivakwa zvakaondomoka. Vanhu mazana masere vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakasiyiwawo zvisina pekugara mushure mekunge dzimba dzavo dzaondomoka. Kudengenyeka uku kwakaitika mashambanzou emusi wechishanu. Vatungamiri vehurumende yemuAfghanistan vanoti vatongi vechidzimai vaviri vedare repamusoro-soro renyika iyi reSupreme Court vapfurwa vakafa nhasi muguta guru renyika iyi reKabul apo vanga vachienda kubasa. Vatongi vematare, vatori venhau, vachuchisi, vakuru vakuru muhurumende nevakuru vemasangano akazvimirira oga vari kuurayiwa zvakanyanya munyika iyi. Vari kurwisa hurumende vechikwata cheTaliban vari kuramba kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu ava. Mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaAshraf Ghani nevakafanobata chigaro chemiriri wenyika yeAmerica munyika iyi vaRoss Wilson vashora zvikuru kuurayiwa kwemadzimai aya nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Vaghani vati zviri kuitika izvi mabasa echikwata cheTaliban. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatinotenda kuretu vesangano rePora Health, iro rinotarisa nyaya dzekubatsira vechidiki munyaya dzeutano.
Vakuretu Ndimika, mukuru wesangano rePora Health, rinotungamirwa nevanhu vechidiki vekuZimbabwe, murikuda kubatsira ka vanhu vekuZimbabwe vano munyaya dzeutano. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvekambani yenyu Pora Health.
Mike, tokutenda ikwazvo nekuti chingamidzira pachirongwa chenyu. Kutanga kwatakaita Pora Health, inyaya dzekuti inini neshamwari dzangu mukukura kwedu, mama dzizhinji neshamwari dzizhinji dzedu hadzaifa nezvirwere zvisiri zvinoshamisira kwazvo. Zvaziri zvirwere zvongoti kuri kunzi munhu anzi geza maoko, kuri kunzi munhu anzi inonotenga mapiritsi kana kuti anoona chiremba, zvirwere zvaigonaona kuti zvinaye. Saka luza vanhu vakawanda nekungoti panga asina ruzivo kuti chirwere ichi chii. So naizvozvo takaita pfungwa yekuti pamwe tingatange chirongwa chichiri focused on kudzidzisa vanhu nezveutano.
Tichitarisa kambani yenyu yePora Health, muri kubatsira sei vanhu vechidiki?
Kurarama nguva yakaoma nekuti mikana yakagadzirwa nechidiki iri ichitaitoma. Toona kuti zvinhu zvakaita sestress zviri kuzara muhanu nechidiki at a very young age. Naizvozvo vanhu vanenge vachitsvaga kuti vangaite ma escape stay from my issues yesavanenge vachiexperiencea on a daily basis. So munozoona kuti vanhu vechidiki vakutanga kutrya zvinodhaka zvinoita kuti vangokanganwa matambudziko avo ezuva nezuva. Saka tinonzwa vanoimba vanana Freeman na Jaza D vachichema nazvo izvo zvirikuitika muZimbabwe, vanana Guka Makafela na Krango. Saka isusu Sepora Health particularly this year ya 2021 takafungisisa kwazvo kuti hazvizvi zvakaitika muna 2020 nemakore apfuura. Muna 2020 takaona kuti pakaitika lockdown and vanhu vazhinji vakasiri kuenda zvikoro, vanhu vazhinji vakasiri kuenda mabasa, vanhu vakawanda vakadzamara vasisina zvinhu zvokuita. Ende kana vanhu vasina zvokuita ndipoona ungakuita sei vangobatabata unoona kuti ichinodhaka ndechipi ichichinoitika. Naizvozvo takaita macalculations takaona kuti manumbers evanhu vari kuabusa madrugs anoona kuwedzera inegwa rati kubhinda iri. Saka naizvozvo tiri kufocusa on starting a youth substance use prevention program. Iprogram inenge iri dedicated kubatsira vanhu vechidiki kuti havasapinde mukuedza madrugs or zvinhu zvinodhaka. Takakwanisa kubatsira vanhu vechidiki kuti vafocuse simba ravo nepfungwa dzavo nezvinhu zvinokwanisa vabatsira. Isusu senyika tinenge tabhenefita, ivowo sevanhu vanenge vabhenefita, vanozorarama upenyu hwakati rebei nenyika inowanawo some level of economic development.
Mambo bata nyaya yeCovid-19 pachidembo kuchitaura nezviri kuitika pasi pechirongwa chelockdown. Sangano renyu tifonaka kuti munobata nyaya dzakasiyana-siyana. Tichitsananguriraiwo kuti sesangano zvii zvamuri kuita mukubatsira nyika yeZimbabwe panguva iyi vanhu vari kurwisana nedenda iri reCovid-19.
Basa riko nana chiremba nemanesi ibasa rinozoitika hunge vanhu vashaya rumwe ruzivo kana kuti vanhu vanozozowana vamaoko ana chiremba kana kuti vanhu vanozozowana vamaoko emanesi vanhu vekuti pamwe pane ruzivo rwavasina kutambira kana kuti pane ruzivo rwavasina kumbobvira vafunga nezvavo. So isusu Sepora Health takubatsira zhinji reZimbabwe nekutobatsira avo vari kutibatsira muzvipatara kuti vasawane basa rakawanda ende vanhu vezhinji reZimbabwe vasarware kana kuzosvika mukufa nechirwere checovid-19. Ende zvatiri kuita ndezvekuti kudzidzisa vanhu nezvecovid-19 tikuziva kuti aiva vanhu dai mapfeka mamask muregedza kuungana kana kuti dai mageza maoko enyu mopfeka chii zvinhu zvinokudzivirirai mogara kumba nezvinhu zvakada kudaro. Chakanaka ndechekuti muchitarisa munhau dzikuitika around the world hatikuziva kuti pane mavhaccine ende mavhaccine ayo especially munyika medu meZimbabwe kutambirwa kwevhaccine kuita ngekuchanetsa nekuti vanhu vari kind of skeptical kuti vhaccine rinoshanda here kana kuti zvii zvikuiswa miiri medu. Saka isusu Sepora Health zviripo pakungosimbisa savanhu kuti ayo vaccine iri isainzi dzakatoshanda ende hapana zvinhu zvakashata zvinoda kuitwa kumhuri yeZimbabwe or even mhuri yeAfrica as a whole. So tiri kuda kungodzidzisa vanhu kuti aiwa vaccine rakanaka, todzidzisa vanhu kuti aiwa pane zvinhu zvamunokwanisa kuita kuti muzvidzivirire kuti muzonge mamaoko emanesi.
Aiwa mhuri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda vakuretu nekupinda muchirongwa. Vakuretu tinotenda zvikurusa, nemiwo vateereri ndinotenda nenguva yenyu. Nguva ndiyo yadyanana mhuri yeZimbabwe tichosangana pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, 8 PM to 9 PM mhuri yeZimbabwe pano pane venyuro yeStudio 7. Anokoneka nemufaro ndine wenyu Maikove. Ngatisanganei nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande. Nhasi tiri kunzwa zvinobva kwamuri vateereri.
Makadii henyu kuStudio 7 panyaya yezvezvitendero? Nhasi ndiri kuda kuti ndingotaurawo pamusoro pemunhu akataura kuti vanonamata vese vanonamata nhema, Mwari hakuna. Nechokwadi kuti tsananguro iri mukati meBhaibheri inotaura kuti hanzi benzi roga ndo rakati kuMwari hakuna. Izvo ndinozvivimbisa kwaari papfungwa dzake, nokuti vake vaanotaura kuti tinotenda kumidzimu. Dzine chokwadi chokuti akabvunzisisa hisitiri yomudzimu, anonzwa kuti vakuru vekare pavaikumbira ringava sadza kungava kuvhima mumasango, vaipedzisira vachiti mutisvitsirewo kumusiki, kuna musika vanhu, kutaura kuti vaizova kuti Mwari ariko. Ndatenda hangu ndichiti muve nezuva rakanaka.
Wakadi tanonoka wande nda nzwa zvabvunzwa nevanonzi vachangamire vachibvunza kuna Reverend Vamutata. Kuterera abvunza zvinhu zvabvunza zvakanaka zvaanoda kuadresewa, but Vamutata vatsenga tsenga vakadzamba dzamba pamubvunzo. Muterera ari kutaura kuti zvechikristu ndezvekunyepa, saka ivo Vamutata vanga vachifanirwa kuudza muteereri zvinoprova kuti zvechikristu ndezvechokwadi. Saka Vamutata ngavadzoke vapindure muteereri kuti agone kubatsirikana.
Makadii makadii vashamarari veStudio 7. Ine ndine mubvunzo panhau yechitendero chechikristu nenhau yechitendero chechimoslem. Kuti nemhaka yei makristu vachiita sani ndivo vanonyanya kunzwikwa zvakanyanyisa naMwari kudarika mamoslem, uye nemhaka yei vanoita zvechikristu vachinyanyanyanya kuve involved munhau dzecorruption zvakanyanyisa dzani vanhu vanorarama life yechimoslem?
Aiwa, taendesa mubvunzo yenyu kuvafundisi vezvitendero zviviri izvi. Tinoimba kuti vose vachatipindura tigokuunzirai mashoko avo.
Makadiva tanonoka wande, ndinoitwawo Bongai Mudisi ndiri kuno Cape Town. Mubvunzo wabvunzwa vaKenneth Mutata panyaya yekuti vanhu vezvitendero vanonamatira nyika. Ndiona sekunge zvisiri izvo. Kana vechinamatira nyika chaizvo kuti nyika iwane rugare, maybe manamatira ari kuita ari kunamata nepasiripo, nekuti matambudziko ari kutowedzera munyika ende zvinhu zviri kutooma munyika. Zvinhu mvura ikanaya inouraya vanhu, zvematongerwo enyika vanhu vanongourava, vanhu vanopondwa vechidii, zvese izvozvo. But ivo ndo vakuru vezvitendero havakwanisi kutaura nevapotisheni vakuru venyika vari kutungamira nyika kuti ivo kana vaine masimba vataure navo kuti zviri kuitika izvi hazvifaniri kuitike munyika. Asi naipopo every day vanenge vachingotaura kuti tiri kunamatira nyika. Beta izvi zvekuti tiri kunamatira nyika vanyarare, nekuti zviri kutoitika munyika zvinonga zvitori wese, unless kana kuti paine chavari kuwana zvavo munyika macho imomo, vachingoti tiri kunamatira nyika kungori kutaura, kwete kuti vanonga vachinamatira nyika zvinoitika. Izvo tingazvenga zvedu, nesi tinoende kuchechi. Asi zvekuti titi vanhu tingati tiri kunamatira nyika, ndiri kuona senge ipapapo zviri kutiendesa kusipo. Ndatenda hangu.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndinoziva kuti nyaya iyi ichiri mbishi, tichaenderera mberi nayo svondo rinouya. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vechirongwa chezvechitendero, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Musakanganwa kuti nhamba idzi ndedzezvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chazivisa nezverufu rwevaimbovasa chigaro wechikwata ichi vaShepherd Bwanya. VaBwanya vakashayikira kuchipatara cheSt Annes muHarare mushure mekurwara nechirwere chekuoma mutezo kana kuti stroke. VaBwanya ndivo vakatungamira chikwata cheCapes United muna 1986, apo chakasimudza mikombe yakawanda kusanganisirawo weLeague kanova kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere kusimudza mukombe uyu. Tichiripa nao ze mitambo, Zimbabwe irutariserwa kutamba ne Burkina Faso ne musi wechitatu makundano Africa Nations Championship kana kuti CHAN arikuitirwa ku Cameroon. Nezuro Zimbabwe yakarwa 1-0 ne Cameroon, ukuo Burkina Faso ichirwa 1-0 ne Mali. Mali ichasangana ne Cameroon ne musi wechitatu wakare. Mitambo yose iyi irikutambirwa ku Yaounde. Zimbabwe iri mu group A uye kumakwikwi aya kune zvikwata gumi nezvitanhatu. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuzivandlela 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje umemetheka ukwethusayo umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe, ukulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali.
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si apply izincwadi ziye eHarare.
Abantu abaningi bathi bathule nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo.
Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose amajumi amabili 17 abakulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, wathi abedlula amakhulu ayisikhombisa 772 batholakala belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. UChiwenga wedule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni leZimbabwe. Kusukela umbimbitho nyakenye abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 26,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 wabhebha abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxe lomunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zethuya osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Lapha ku George Sundi kwaBulawayo siyenza ngama fridge refrigeration and air conditioning.
Yes, ngoba kuvaliwe ngiko lapho kwamba njani.
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si apply izincwadi ziye ku eHarare ukuthi bezama ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sokuma essential ngoba sincedisa ama hotels avulile i tourism. So they need us, yeah, lama supermarket, they need a refrigeration system. So si valile kwathiwa si apply le to Harare, but si lapha kubulawa.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso.
Yekho ngisithi bathi si apply le eHarare. EHarare yeza siphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi iproblem ukuthi why zingayenzelwa khona apha kubulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonokho. So alibhadali imali kumbe liyabhadala.
Nikuwenza njalo kwa kono.
Angulo lapu kutuwa siye patala kona. Siwe lo kui risiche siya kuatacha kona. Yes patala koni mali izwa yo siwe lukuti si apply. Ukuti wetata ma application yetu.
Kutuwa imali njalo kwa nbola.
Ya tipenda wati kona kwa tipenda ontu lama weka za manga. Yuvalo kui percentage wa kutata kona pa waso ya calculator mina mpatala about 5,000. RTGA.
Kwa nbola njani social distancing kule nkina zonkelezi.
Mago njebe ye. We landed the social distance like our companies. I have been about name. For now, I think they must reduce the number of workers, like in a supermarket. They must reduce the number. Labanda bangi na we can fuwa manager. We ngabe ba nengi endaweni. But manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi alokho ethwala abantu kuphelo zuko laba ayagcwalisa wona lawo amabhasi uthwa ethwala abantu abegcwele.
So wena khonapho ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi? Njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlala?
Ah ziyakhala kakhulu zifona nazo daily ukuthi incwadi ayikabuyini ngoba endlini akusahlaleki indlala inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhadele ama rentals. I-renters imanga mphathi. Ngoba inyanga iphela ama rentals amashopu afunakala, ama salaries abantu afunakala, lezikolo lazo bafundisa online bafuna ama school fees abo lawo ngama email bayathumela zikunje kanje.
So singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangele rent khonapho njalo lokuthi uholise abantu laba imalini ngenyanga.
Ye laba ubahola ngezinyanga nyanga lama rentals akhona hayi ngezinkulungwane sibili ziyabiza.
Kwa
manju za kwa njani? Hey, sisa ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye shopu sengi kipiri mpata zami ngoba ngibona ukuthi rendi ya viza ntimazi.
Umlumzana Tabengwa Zizia, ngusuma pizimusu wa Bulawayo. Sikukela epande kwa pizimusu yake, etolopeni leli. Kasenelisanga ukutoka ngotaba lolu, lesipata manda za kulumendi. Kusenjalo, abantu abanengi abahlala kwa Bulawayo bathi, bathwele nzima ngenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala eNkulumane.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani, ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ama shops evalile singasakwanisa ukuthi sithengise. Abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo. Ikhulumende ngabe yakukhangela khonokho ukuthi ama shops yebo kavule kodwa i-social distancing ingayenziwa. Amaphoyisa ihambe ekhangela ukuthi i-social distancing iyenziwe kodwa abantu bezisebenza.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Faith Chuma ohlala eNketa 7.
Abantu abaningi siyazisebenza. So nxa abantu sikulockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezichiyachiyeneyo ukuze bakhone ukubhadala ama-rent lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo. Two, abantwana kabaye esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bebhema imbanje abafana amankazana vele akusaqedakala abaningi sebazithwala. So ukuthi noma izikolo zingavulwa ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ePhumula uthi abantu abaningi bahlutshwa ukuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevale ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le COVID-19.
Hayi COVID isole senzima sibili okunye nje ukuhluphayo indaba yintuduko lwamanzi lolo ukuthi akulamanzi khopha ngesikhathi kumele sanitize lezi bhorane zakhona ziyafa sendilanga lonke usesibhoraneni ufuwelela amanzi isikhathi sekhefu besesikwana lokhu ungathola amanzi sungahlangana namasosha kube ngokunye.
Unkosikazi Gertrude Moyo ohlala eLobengula uthi zitholakala nzima incwadi zokuhamba endaweni ezichiyeneyo.
Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima ngenxa sovelele ludubo oluqondileyo kunzima vele ukuthi uzuthole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma. Uyahamba ku local police station bafike bakujikelele lale uvele kungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngaphi ngoba nomela ukuncedise.
Abezempilakahle baqhubekela phambili becebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awazi umuntu osegcweni kwakho ukuthi ingabe minjani. Hlala usanitize izandla zakho, njalo imask yakho ivale umlomo namakhala.
Kusenjalo, iphephandaba leSunday Mail libika ukuba inkampani yeClosed Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane weCOVID-19. Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika $45. I-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela Obadiah Moyo, owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye ikampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lomoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sele insuku ezimbili ukuthi kugcotshwe umnumzana Joseph Biden ukuba abe ngumongameli wakweMelika, kulandela ukuphika kukamongameli Donald Trump ukuba wanqotshwa kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenje. UTrump osezadweliswa nedali leSenate icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene edali leCongress ngenkani mhlaka 6 Zibandlela lamanye. Kubikwa ukuba uzasuka esigodlweni sikamongameli eWhite House ngosuku kugcotshwa uBiden. Ufisa ukuba avaleliswe ngamasotsha athi kumele afole eveza ukumhlonipha. Abalandela ezombusazwe bathi ufuna umhlaba wonke jikelele ubuke aza kwenza ukhohlwa kancane ngokugcotshwa kukaBiden. Okwamanje kulamasotsha afika inkulungwane ezingama-25,000, 25,000 avimbe phakathi laphandle kwedali leCongress lezinye indawo eziseduzane lokugcotshwa khona uBiden. Kusatsha ukuba abasekeli bakaTrump abahlomileyo bangaphazamisa umcimbi lo. UTrump usanda kwethula umlayezelo wokuthi uzasekela ukugcotshwa kukaBiden loba engasuze ahambe eCapitol okuza kwenziwa umcimbi wokugcoba umongameli omutsha.
Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united.
Namhla ngiyacela ukuba liyekele ukuxabana, lidonse ndawonye njengesizalwane sakweMelika. Siza kunqoba konke lokhu njengalokhu esijwayele ukwenza.
Baningi abantu eZimbabwe abalandela ukwenzakala eMelika. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma oke wamela iphelandaba mbumphuma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho noma ingahambanga ngendlela wena obufuna ukubana ihambe ngayo. Yiyo ke idemokrasi leyo. Hatshi ukubana nxa kungahambanga ngendlela yami akuqondanga, akulunganga. Lokho yiko kuyabe sokutshengisela ukubana umuntu uyabe ungumuntu othanda ukubana into yonke ihambe ngendlela yakho, ungumuntu abathi ngesiNgisi o-selfish. Khonokwana akwakhi lizwe, akwakhi simo. Kodwa kuyatshengisa ukubana ungumuntu ongasoze wafa wathembekala ngendlela epheleleyo.
Omunye njalo olandela kudaba lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi, umsekeli kaTrump.
Siyakubona ukuxokozela kweMelika. iMelika yizwe belivele lona lithi lihamba phambili ngendaba yedemokrasi. Kodwa ke thina namhlanje kuyabonisa ukuthi anywhere on planet i-democracy can be tested. Ingathestwa i-democracy ngendlela ehlukile. Bonile amasocha selale endlini nakwezama Senate houses eMelika begade khonoko ukuthi this was a disputed election. So iMelika namhlanje kumele ifunde ikakhulu izwe elifana neAfrika, ngoba iAfrika yizwe nje la divide yibo lama Americans abantu bamhlophe. Sithi izwe lakithi leAfrika ngabe nathi liyabona ukuthi ayikho nje into esingatshona sikhuluma ngayo eAmerica. Ngesintu kuthiwa yomdene engenwa.
Abantu eMelika sebethule amehlo bemelele ukubona okuzakwenzakala ngolwesithathu kugcotshwa uBiden. Amabutho amapholisa ensida labanye abezomvikela sebegcwele ezigodlweni zezabelo zonke kusenzelwa ukuvimba abalandeli bakaTrump abalapho ukuhlasela ngezikhali. UTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats. Akula bufakazi obusekela okukhulunywa nguTrump. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Kamala Harris uzangena esikhundleni somsekeli kamongameli ngolwesithathu. Uzafungiswa ukuba angene ehofisini le unkosikazi Sonia Sotomayor okudale le Supreme Court. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 95 million asebetholakale belegciwane le COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela lesi sithi abedlula izigidi ezimbili sebabhubha. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control kuzwekazi leAfrica ithi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebetholakale bele COVID-19 wabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 78,351. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube oyingcwethi kwezamasiko esintu. Lapha-ke sixoxa ngokukhuliswa kwabantwana. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Sanibonani thabazo muhle masabezulu. Sizo sikalobhengula, sizo sikamambo, bantwana benhlabathi. Ngithi ngiyalibingelela olubingelelayo nguSimpia wazakala njengomadube kodwa ngumamzila akawulandelwa umagasela intombi emhlophe ngaboma abanye bebahlophe ngokudalwa. Engikucelayo yikubana asifundiseni abantwabethu inhlonipho esakhuliswa ngayo thina. Ngiyazi umthakazi wakhuliswa ngenhlonipho enkulu. Aba from 70s kusiya phansi sakhuliswa ngenhlonipho thina, sasikwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonitshwa kungakhathalekile umzali wakho kumbe kakusimzali wakho. Sasibahlonipha thina, wayekutshaya uma kuthola uganga ungabi indaba zalotho, ungeke ufike ubike nasekhaya. Kodwa namhlanje isizwe sincane sikhwela sizehlela phezu kwabadala, sikhwela sizehlela phezu kwama-leaders abakhokheli bethu, sikhwela sizehlela la kubana ngubani. Kambe i-social media angivumi.
Madube, umntwana ukhuliswa njani njengoba umhlaba ume kanje?
Umntwana indlela omkhulise ngayo ekhaya yiyo aphila ngayo. Yebo balutshwana abaphambukayo, kodwa kunzima ukuthi umntwana aphume endleleni wena omkhulise ngayo mzali. Yikho ngithi angisola i-social media, ngisola thina njengabazali. Sibakhulisa njani abantwabethu? Ngo-bundle of joy. Namhlanje nje ngimkhuza angitshele engakudla ngendlala. Namhlanje ngimtshaya agijime aye ngibophisa. Komthwakazi asikuvumi lo, asikuvumi komthwakazi.
Amasiko phela Madube asabalele, manje kumele kwenziweni?
Abakomthwakazi bakhuliswa ngenhlonipho, bahlonipha abazali babo, ababazalayo, abazali babo abangabazaliyo. Wonke umuntu sikhule sikwazi ukuthi ngumzali thina. Ngakho-ke bathwakazi abahle, asikhuliseni abantwana ngendlela esizayijabulela lama sebekhulile abangasoze baphambuke kiyo. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande. Libuye futhi kuzaga lithi khulisa umntwana ngendlela azathi esekhulile angaphumi kiyo. Singakhali badala sifasa abantwana ma sebemosha ngoba sehlulekile thina. Asikhuliseni abantwana ngenhlonipho. Isiko kalibuyele esikweni, abantwana kababuyele enhlonipheni. Njalo singavumeli ukuthathelwa amalungelo ethu singabazali ngabantwana ngoba kuthiwa siyabotshwa. Umntanami ngowama, somntana epolisi. Asikhuliseni abantwabethu ukuthi singabi lamahloni kusasa ngabo. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lonkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngikukhangela amandla elizwi likaNkulunkulu empilweni zethu. Mbala lapha kumaHubo 107 iverse ka-20. Ithi yona yathumela ilizwi layo yabasilisa yabakhulula ekubhujisweni. Ngiyakwazi ukuthi kathesi ngesikhathi se-COVID bakhona abangezwa kuhle emzimbeni. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje. Ngiyakwazi ukuthi abantu bebenikana amacebo, abanye besithi hayi ubofutha ubenza lokhu nalokhuyana, abanye njalo besiyabona udokotela. Singaqhubekela phambili senza konke, kodwa nanku lapha omunye umuthi oqakathekileyo, ilizwi likaNkulunkulu. Ngibale lapha kuSalm 107 iverse 20 ithi yona wathumela ilizwi lakhe wabasilisa wabakhulula ekubhujisweni. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ilizwi lakhe leli esilalo esilibalayo emabandleni, nxa ilizwi likaNkulunkulu ulibala kumbe usizwa omunye umuntu elibala elithumayela, liletha ukuphiliswa, liletha ukusiliswa, liletha inguquko emzimbeni yethu lasemphefumuleni wethu. Abantu abaningi nxa sikhangela ilizwi likaNkulunkulu sijayele ukubona amandla alo nxa iguqula umphefumulo womuntu. Yikho kokuqala umsebenzi ilizwi likaNkulunkulu eliwenzayo. Kodwa kule nto yesibili ilizwi likaNkulunkulu elimsebenzi eliwenzayo nxa lisiza kithi, lokho kwesibili kho engifuna ukugxila kikho namhlanje kho engikhuluma ngakho, ukuphiliswa komzimba. Singakhangela ku-Isaiah 53. U-Isaiah uyachasisa kabanzi uthi yena lapho uJesu elenga esiphambanweni wayethwele izono zethu zonke, kodwa kwesibili wayethwele yonke imikhuhlane yethu. Ebese sithi yena u-Isaiah ngemidwa yakhe siyaphiliswa. UJesu kutsho ukuthi ukutshaya kwakhe bathi bona abembali ngemuva lapha etshaya khona kwaso kunjengomfolo lapha umuntu ade lima khona. Ngakho ke ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uJesu elenga esiphambanweni elezilonda, ngezilonda zona ziyana uJesu azitholayo yizo ezaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwethu. Kuthi ukuthi nxa ngakukhangela alindlela wena wasiliswa 2000 years ago, lapho uJesu ethwele izono zakho, lapho uJesu ethwele ubuhlungu bakho. Kuthi ukuthi layo ni COVID-19 wayithwala, njalo uyakwazi ukuphilisa. Ulwazi olwaziwa ngabo dokotela ukusilisa uvela uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe angeke sachasisa uyabuya njalo phansi yena afika asilise umuntu, umuntu aphile. Ilizwi lakhe liyakhuluma kuJakobe lithi lona nxa ukhona na ugulayo phakathi kwenu, biza abadala bebandla bembeka izandla, umkhuleko wokholo uzamphilisa. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ukubekile elizwini lakhe ukuthi uyasenzela zonke ezinye izinto, kodwa inye into eqakathekile asenzela yona yokusiphilisa. Ngiyakhumbula lwana umama owaye lomkhuhlane wokopha, ilizwi likaNkulunkulu lithi wathatha imali yakhe yonke yaya ezinyangeni, yaya kubodokotela, yenza yonke into ongayicabanga ukuze aphile, kodwa akazange akuthole. Kodwa wathi lapho ebona uJesu wathinta-ke ilembu uJesu ayeligqokile, izembatho zikaJesu, wathola-ke ukuphiliswa, amandla kaJesu akhululeka abemsilisa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasilisa abantu bakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Funa ukuthandazela wonke umuntu ongezwa kuhle, wena onzwayo kathesi kumagagasi lawa, yathandaza ngegama likaJesu ukuba lumkhuhlane ongabe ukubambile kumbe isifuba kumbe i-COVID, namhlanje siyathandaza ngegama likaJesu, thola ukuphiliswa, thola ukusiliswa, usukume lapho lele khona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Soku isikhathi sohlelo lwabatsha.
lingale tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo siloma Wiza umculi womdumo weKwaito wakobulawayo sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21 asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma Wiza Ngicelubono 21 u2021 ingoma kaMawiza 21 Mawiza ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma
u21 ingoma yami ephume last year ngoDisemba ingoma ebengisebenza lomuyi uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u2021 sonke siyazi ukuthi u2020 has been a hectic year so the ingoma nje artist motivator sikhangelele u2021 ukuthi u2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo2020
Eish, and like Kelvin akasafikanga kumnyaka ka-2021. RIP Kelvin. Mawiza, uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu. Wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumela kufunde.
Uningi ongakufunda ngengoma le 2021. I-COVID-19 isifundisile ukuqakatheka kwempilo, ukuthi njengabatsha kuqakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life. Isifundisile njalo ukuqakatheka kokuthi sibe sichekana njengabasakhulayo, sichekana sizimuli singabangane. Into ebesizicabanga sibhala ingoma le 2021.
Hayi siyakuzwa Mawiza wathi ngikubamba umlomo kancane izulukandaba asizweni ingoma ka Mawiza u21
kulamanga bese zonke zilamanga ilockdown ilamanga iCovid ilamanga 2020 kulamanga bese zonke zilamanga
Ngicelubono 2021 ingoma eka Mawiza. Mawiza ukhangela ukwethulela uZulu ingoma ezintsha na kulomnyaka.
Sengisebenza i-album yami yesibili ulast number 2. Last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala ulast number. So siku lockdown lapho ngijoyine studio anzama ukupheka idlalade elingcono nzama ukupheka idlalade elifundisayo. So ngathi ya uZulu ngikhangeleke i-album kubo media.
Isikhathi sesesijoyo ngumangoyi gqiba ingxoxo phosela amazwi akho okucela.
Abafisa ukulandela ukulalela ingoma zami. Ingoma zami zikhona ku iTunes, zikhona ku Spotify, zikhona ku Amazon, la ku YouTube ama videos akhona, ku Twitter it's @MawizaZim, ku Instagram it's @MawizaZim, ku Facebook @MawizaZim.
Silukandaba sithanda ukubonga uMawiza Wiza ngokungena kuhlelo Mr. Khuluma isikhiwa ngevernacular. Silukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo lwabatsha lwe-The Connection ngolwesibili lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthwakazo muhle zimpapo muhle sohlangana ngolwesibili bye bye
A smoke house, a cafe, a hat, a display, a visa, a ticket, a visa, calling, copeling, like I'm so very teacher. Ow. Ow. Manga, 2020 pula manga, this is on case in the manga, pila manga, ikobe, pila manga, 2020 pula manga, this is on case in the manga, how can you be funny? Abandon the pitani, how can you be funny? I'm feeling pitani, how can you be funny? Abandon the pitani, how can you be funny? I'm feeling pitani. Manga, you could be in the manga.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Singayokugqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebeselazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali. Abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngo-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.